zvinhu zvaitarisirwa kuti zvichaita President Trump zvamatarifu izvi kuisa 25% matarifu kushamwari dzayo nyaya dzesteel nealuminium, shamwari dzeamerica hadzaizotarisirwa kungozvitambira nokuti hazvizonge hwaushamwari nohukama nohusahwira kana zvichinge zvichingotambirwa zveshamwari imwe chete. Izvi zvakataurwa zvataurwazve kuti kana President Trump vakaisa matarifu, isu tichaitavo zvimwe zvinoita kuti titsive inozova iyo tsaru wakadanatiwa, nokuti handionini kuti America ingabudirira kana ichiita zvinhu zvinopikisana neshamwari dzayo dzakaita senyika 27 dzeeuropean union kana Canada.
Munoona sei zviri kuitika izvi takatarisa upfumi hwenyika yeamerica?
Ruzivo rwoupfumi hwenyika hwavatrump hwati peserei napadivi, nokuti zvavari kuita izvozvo kuisa matarifu kuvana Canada, vana Mexico, vana European Union, kwese uko dzinotangaziva vana Germany, vana Britain, shamwari dzamandoro kwati kwamakore akawanda, zvichaita kuti vatsivevo. Kutsiva ikoko kuchakwidza zvunhu muamerica muno umu, nokuti zvinenge zvaakudhurira vamabhizimusi kutenga kunyika idzi dzagara dzatiri kutenga nokutengeserana zvakawanda kudarika nyika dzimwe dzose dzapasi rino rose, tichisanganisira China, tichisanganisira Canada, tichisanganisira Mexico, ndidzo dzimwe dziri pamusorosoro pokutengeserana. Zvino kana dzaakunzi tava kuisa mitero yakawanda kune zvatiri kutenga kubva kwamurimi, mabhizimusi vanongoti hongu tichatenga ikoko nomutero wakawanda iwoyo, tongoisa mutero iwoyo kuvatengi, ndokuzooma kuchaita upenyu hwemaamerica ihwohwo.
Kuwedzerwa kwemitero iyi kunorevei kuupfumi hwepasi rose?
Upfumi hwemaamerica, ikonomi yemaamerica ikakosora ikonomi dzepasi rose yatinoti global economy, inokosoravo nokuda kwokuti kune US dollar rinova iro the international trading currency, zvokuti uremu hwaro kana kureruka kwaro kunondengendesa upfumi hwenyika dzapasi rose.